chokwadi ndechekuti Ukraine haisi kunetsana neRussia. Russia ndiyo iri kunetsa Ukraine. Kubva nechekare vakatanga vambopamba Crimea. Vapedza kupamba Crimea vaPutin ndobva vapamba Donetsk neLuhansk, ndobva vaisa magandanga avo imomo avanobhadhara kuti vange vachirwisa hurumende yeUkraine, vachiti vada kuti hurumende kuzvimirira yega. Iko zvino vaPutin vari kuti Luhansk neDonetsk dzanyika dzakazvimirira dzega, handiziye kuti pane munhu angangoti iya nyika. NATO yakunetseka nokuti vaPutin vari kutiwo havadi kuti Ukraine inge iri nhengo yemubatanidzwa weNATO, vachishandirana iko zvino Putin akubatsirana neBelarus kuitsa mavoto ake. Vese vanaSlovakia nana Poland vakatenderedza Ukraine, vakuvhunduka.
Ko America yapinda apapa?
Saka nemaAmericans akuti aiwaka hazvingambodaro nokuti isu tinobatsirawo nhengo dzeNATO. Uyezve EU inowana gas kubva kuSoviet Union zvakuvanetsa nokuti zvichakanganisa mitengo yegas. United Nations iri kushushikana. Saka zviri kuti navaPutin chigandanga chavari kuita chitsotsi ichi hunhunzwa-tunzwa hazvina kunaka. Harisi gore rokutanga hondo. Hondo inoparadza nyika nokuparadza vanhu zvisina maturo. Saka ngazviregwe kuitwa, ngazvikondemewe nenyika yese.
Ko zviri kutaurwawo kane Russia zvekuti Ukraine ikapinda mubatanidzwa weNATO inenge yakukanganisawo nyaya dzekugadzikana kwezvinhu muRussia.
Ko ivo vaPutin vane mvumo here kana kodzero yokutaurira nyika yakazvimirira yega, sovereign country, kuti havadi kuti Ukraine iite nhengo yeNATO? South Africa haingati tauri kuti tisaita nhengo yeSADC. Kuita nhengo yeNATO mubatanidzwa unoitwa nenhengo dzakazvimirira dzega. Ivo chavanoda ndechekuti vange vane nyika dzakavatenderedza dzisina simba, vana Belarus mayesmen. Saka havakwanisi kuti vataure Ukraine kuti isati kaita nhengo yeNATO.
Russia akairi kuti Ukraine yaimbenge iri pasi pemubatanidzwa weSoviet Union.
Nguva yeSoviet Empire yakadarika hakusisina nyika inobvumirwa kunge ichiita kupamba dzimwe nyika. Ukraine isovereign country, vane mvumo yokuti vati vadatana kuita nhengo dzeNATO kana nhengo dzeEU kana nhengo dzeUnited Nations. VaPutin vari kutotyora mutemo wenyika dzepasi rino, dzeFreedom of Association.